Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nasi urumuswe mvuro gira 11, 2021. Makatere of Studio 7 nepenyure inya zikitika muZimbabwe zamuno piwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu 24 vofa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro zvasiya vanhu vafa kubva zvatanga kupararira kwechirwere ichi vadarika 500. Inodzika mutemo unorambidza kufambiswa kwemitumbi kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19.
Nyaya yasikala yapinda mudare muzuva ranhasi asi hatina zvizhinji zvatakwanisa kuita kunze kwekuisa pamberi pedare zvenyunyuto zvavasikala maererano nemasungirwo avakaitwa anotaridza ivo kuti chinangwa chacho chaicho chacho chekuvasunga ndechekuvapanisha.
Hurumende yoenderera mberi nekusunga vatungamiri vebato rinopikisa reMDC Alliance ichishandisa mutemo wakanzi unotyora bumbiro remitemo nedare repamusorosoro. Mafashamu emvura ukanganisa vakawanda munyika, vamwe vanhu vaviri vachifa mushure mekuyeredzwa nemvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 wasvika pamazana 500 nevanomwe kana kuti 507 zvichitevera kushaya kwevanhu 24 kana kuti 24 nezuro. Vanhu vatanhatu vakashaya kudunhu reManicaland, vana kumashonaland east nemasvingo, kuchiti vatatu vachishaya mudunhu remashonaland west. Vanhu vaviri vakafa mumatunhu anoti Bulawayo, Mashonaland Central neMidlands, kuchitiwo munhu mumwe chete achishaya kumateveleland north. Nezuro hapana munhu akashaya mudunhu reHarare. Vanhu 500 nemakumi manomwe nevasere kana kuti 978 vakawanikwa vaine COVID-19 pavanhu zviuru zvina nemazana 400 ane makumi 36 kana kuti 4936 vakavhenekwa nyika yose. Uwandu hwevanhu vari kufa neCOVID-19 hunouya panguva iyo hurumende yadzika mutemo unorambidza kutakurwa kwezvitunha kubva kumatunhu akashayikira munhu kuenda kune mamwe matunhu emunyika. Mutemo uyu wakaziviswa nezuro nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati unorambidzawo kupinzwa mudzimba kwezvitunha uchiti vanhu vave kusungirwa kungotora mufi achibva angonovigwa kumakuva. Veukama havachabvumidzwawo zvakare kuvhura bhokisi vachionekana nemufi, asi vanenge vashayikira kunze kwenyika vanobvumidzwa kupinda munyika asi pachiteverwa mitemo yakasimba. Hurumende inoti yatora danho iri senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hunokonzera COVID-19. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kunetsekanawo nekupararira kwechirwere ichi zvakanyanya kumaruwa nemaguta madiki akaita seKariba kumashonaland west, uko kune vanhu vana vafa uye vamwe 50 nemumwe chete vachibatwa nechirwere ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reKariba vaGodwin Muza vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuKariba sezvo vakawanda vave kufa.
Between 1 and 9
Vamuza vanoti parizvino vave kubatsirwa nekanzuro yekariba nemamwe masangano akazvimirira kudzidzisa vanhu vemunharaunda yavo nezvechirwere checovid-19. Kufa kwevanhu vana uku kwakakwidza uwandu hwevanhu vafa mudunhu reMashonaland West kusvika pavanhu makumi matatu nevaviri. Nzvimbo yemhangura iyo yanga isina munhu akambobatwa nechirwere checovid-19 gore rapera inonzi yave nevanhu makumi maviri nevatatu, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi mudunhu pavanhu mazana matanhatu nemakumi masere nevatatu, kana kuti 683. Zvichakadaro, danho rehurumende rekuti vanhu vanenge vafa necovid-19 vavige kwavafira ratambirwa zvakasiyana-siyana munyika. Asi vaPeter Nhambu vanoti zvaitwa nehurumende hazvina chakaipa sezvo nyaya yekuvigwa isinei nenzvimbo.
Kuvigwa kuvigwa, ukavigwa kwavafira kana ukanovigirwa kumwe kwavanenge vati wavavigirwa hazvichinje, because munhu kana afa atofa haachamuka. But semezha yatorwa nehurumende yekuti vaedze kukontrola kusporeda kwekorona inenge yakanaka, bcause chiripo ndezvekuchengetedza upenyu vanhu vaita se vasara, bcause kana vanhu vakaenda mwakada kuzobata bhodhi yemunhu vamwe vasudza kuti munhu afa nei, vanogona kungobatira chirwere chachiCovid. Saka kuvigwa kuvigwa.
Pasati pataurwa mashoko aya nezuro, vanhu makumi matatu ndivo vaibvumirwa kuungana parufu vachiviga munhu chero kwavanoda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Tichiri panyaya iyi, hurumende iri kutarisirwawo svondo rino kuziva kana kukwira kwechirwere ichi munyika kuri kukonzerwa neutachiwana hutsva hunonzi hwakatangira kusouth Africa. Studio 7 yakundikana kubata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwecovid-19 Dr. Agnes Mahomva, sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Tatumirawo mibvunzo yedu kune mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Nyanzvi mune zveutano uye vakambove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kukwira kwehuwandu uku kunoratidza kuti nyika yakarara nezamo mumukanwa panyaya yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Ichokwadi kuti vanhu vari kunyaya kubatwa necovid-19 ende kufa kwacho kwawandisa idambudziko guru. Munongedzero wokuti izvo sehurumende hatina kukwanisa kukontrola chirwere ichi zvakanaka. Hatina kushandisa mukana watakapiwa we8 months uyu zvakanaka kuti mise covid-19. Asi pane zvinofanira kuitwa manje kuti izvo tichimisa chirwere ichi. Chokutanga, ngatimisei kunyanya kufamba kukurosa mabhodha vanhu vachipinda muZimbabwe. Ngatitestei vanhu zvakanyanyisa, tichiisoleta vanhu pasina kutesta nokuisoleta, chirwere choramba chichingoti chichingopararira. Uyezve ndokurudzira hurumende ngative nezvipatara zvokuve tichiadhimbita vanhu vabatwa necoronavhairasi. Zvino zvipatara izvozvo zvishomanani, saka zvinoita kuti vanhu varambe vari mumusha vachingoparadzira chirwere vachirwara vofira imomo, hapana anoziva kuti vafanei. Tine dambudziko.
Tiri kuonawo kuti hurumende yadzika mutemo wekurambidza kufambiswa kwezvitunha kubva kune matunhu akasiyana siyana, tuchinzi munhu ngaavigwe mudunhu raashayikira. Munoona sei imwe nzira here inokwanisa kuderedza uwandu hwevanhu vari kubatwa kana kufa nechirwere ichi?
Handingarisore danho iroro, nokuti vanhu vazhinji vamwe vari kubata chirwere ichi pamafunaral. Asi tingadedu kukontrora zvitunha. Kufamba kwekorona kuri kuitwa nevanhu vapenyu vari kufamba 1212 netsoka dzavo. Ndokwatinofanira kuvatsvaga vachiri vapenyu, tovaisoleta, tovatreata. Zvitunha zvogona kunge zviri kucontributawo mbichani, asi harizi as effective as kucontrola, kutesta vanhu nokuvaisoleta.
Pane vari kuchemawo Dr. Madzorera kuti dai hurumende yavheneka vanhu vasiri kubhadhara mari, nokuti havasi vese vanhu vanokwanisa kuwana mari inodiwa yekuti vavhenekwe. Munotiwo? Asi muri kuonawo veruzhinji vachiteera here kurudziro yekuti vazvichengetedze kubva kuchirwere ichi?
Zvino vanhu vatanga kufa zvakashatisisa mukomajonga, saka vanhu vaakutotora matanho okuzvichengetedza.
vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vakamboyo gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe neStudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 miriyoni vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi manomwe nemazana maviri ane zana nemakumi maviri nemumwe kana kuti 72,121. Vanhu vapora vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana kana kuti 2.4 miriyoni. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSADC ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 miriyoni. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi mapfumbamwe kana kuti 90 miriyoni. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvina kana kuti 374,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nemaviri kana kuti 22 miriyoni. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 miriyoni. Asi vanhu vapora pasi rose vave kudarika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 miriyoni. Mapurisa anhasi asunga mutauriri webato rinopikisa reMDC Alliance muzvare Fadzai Mahere vachivapomera mhosva yekuda kukurudzira vanhu kuita mhirizhonga inova mhosva iri kupomerwa mutevedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala uye mutori wenhau Hopewell Chingono vachinzi vakagovera vhidhiyo yaiti pane mupurisa akarova mwana nemboma akafa iri kunzi nemapurisa handeyechokwadi. Asi magweta anoti mhosva yakadai yakatombonzi nedare inotyora bumbiro remitemo. Vasikala navachingono vamiswa pamberi pedare nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachisvitsa chikumbiro ichi kudare, rimwe remagweta achingono vaHarrison Nkomo vaudza dare kuti chikamu chemutemo chiri kushandiswa nehurumende kupomera chingono mhosva chakanzi nedare repamusorosoro munyika reConstitutional Court hachizi pamutemo. Saka nokudaro chingono haafaniri kutombomiswa pamberi pedare. Asi muchuchisi nyaya iyi amai Nancy chandakaona vaudza dare kuti kunyange hazvo dare repamusorosoro rakarasa chikamu 31 chemutemo weCriminal Law Codification and Reforms Act muna 2014 richita zvina kunangana nebumbiro remutemo raivepo. Bumbiro idzva risati ratambirwa neveruzhinji muna 2013. Kodzero dzekuti munhu ataure zvaanoda dzine padzinogumira pasi pemitemo iripo pari zvino. Mutongi wedare Valanzini Ncuve vambenge vati vachatura mutongo panyaya iyi nhasi masikati, asi vazoti magweta achingono aenderere mberi mangwana nekupa zvimwe zvikonzero zvekuti sei chingono achiti nyaya yari kupomerwa inofanira kuraswa. Vancuve vaturawo mutongo wekuti chingono apihwe magumbeza anodziya pamwe nemvura inopisa ari kujeri uko kwaari kugara pake ega senzira yekutevedzera zvakatarwa nesangano reWorld Health Organization kuti munhu anenge asangana nemunhu ane chirwere checovid-19 anofanira kuzvibvisa kubva kuruzhinji sezvo achiti anogona kunge akabatira chirwere checovid-19 mushure mekusangana nevanhu vane chirwere ichi kusouth Africa. Vankomo vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Pamberi pedare apo tanga tichikwikwidzana nevava vanogweta rinomirira hurumende tichiti vachingono vanofanira kukurwa vasina chavataura nenyaya yekuti mutemo wavari kunze vakakanganisa usichazi mutemo sezvo nokuda kwekuti dare guru resupreme court rakataura reconstitutional court rakatema mugore ra2014 kuti aiwa ava vatatu venhau havakwanisi kunge vachinzi vatyora mutemo uyo. Mutemo uyo wakabviswa mumabhuku magwaro. Saka naizvozvo mutongi achapa mutongo wake pakunyaya iyoyo pamazuva anotevera.
Zvichakadaro, vasikala vamiswawo pamberi pedare, vachipomerwa mhosva yakafanana neiri kupomerwa chingono, pamwe nekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti vapandukire hurumende, kuburikidza nemashoko avanonzi vakanyora padande mutande ravo reTwitter. Gweta ravo, vaJeremaya Bhamu, vasvitsa zvichemo kudare, kuti vasikala vakagariswa mutirongo makambogariswa chingono. Pakamba yemapurisa, kunyange hazvo chingono akaudza mapurisa kuti akanga asangana nevanhu vaviri kuSouth Africa, vakazowanikwa vaine chirwere cheCovid-19. Vabhamu vati izvi zvakaita kuti pave nemukana wekuti vasikala vabatire chirwere cheCovid-19 sezvo mutirongo umu musina kumwaiwa mushonga kubva pakabuda chingono. Uyo anoti hasati aongororwa nana chiremba kuti ane chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete. Vabhamu vaudzawo dare kuti vasikala vari kushungurudzwa nehurumende nekuti nderimwe remagweta ari kumirira chingono sezvo vakaenda kukamba yemapurisa pakasungwa chingono. Vakabvunza mapurisa kuti akanga achivatsvaga here kana kuti kwete, mushure mekunge vanzwa runyore kuperwa kuti mapurisa aivatsvaga. Vabhamu vati mapurisa akati akanga asiri kutsvaga vasikala, asi vakazoshamisika vasikala vave kusungwa nemugovera vachibuda mudare nenyaya yachingono. Asi mutongi wedare Vangoni Nduna vati nyaya iyi dzoke mudare mangwana sezvo nguva yanga yapera. Vabhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvataurwa nemutongi.
Nyaya vasikala yapinda mudare muzuva ranhasi, asi hatina zvizhinji zvatakwanisa kuita kunze kwekuisa pamberi pedare zvenyonyoto zvavasikala maererano nemasungirwo avakaitwa, anotaridza ivo kuti chinangwa chacho chaicho chacho chekuvasunga ndechekuvapanisha kuti vauyirei kuzomirira hopo chimono. Saka tapedza kuisa zvinyonyoto izvozvo, tabva takumbira dare kuti tichitanga ku tarisa nyaya kuti vopinda musungwa here kana kuti kwete. Asi dare harina kuzosvika pachidanho ichocho nekuti razoti nguva dzapfuura dzekuti dare rirambe richishanda. Naizvozvo tichaenderera mberi mangwana nenyaya iyoyo.
Vasikala pachavo vaudza Studio 7 vasati vapinda mudare kuti kusungwa kwavo kunoratidza kuti hurumende yava Emerson Mnangagwa yakazvipira kusunga vose vanoipikisa.
Zvinotaridza kuti Mnangagwa mudzvanyiri mukuru, ende izvi zvinonatsotaridza kuti Mnangagwa hondo yanayo nesi yakakura.
Chingono navasikala vakasungwa mushure mekunyora pamadande mutande avo eTwitter vachitsoropodza kurohwa kunonzi kwakaitwa mumwe mwana nemwedzi mipfumbamwe nemboma nomumwe mupurisa akafa zvichitevera vhidhiyo yaitenderera paindanet. Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vakazobudisa mashoko svondo rapera vachiti mwana uyo haana kufa kana kukuvara, zvakazoita kuti mapurisa asunge chingono navasikala achiti vaburitsa zvinhu zvisiri zvechokwadi. Tichiri panyaya iyi, sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights raburitsa mashoko paTwitter richiti muzvare fadzai mahere vakachengetwa pakamba yeHarare Central uye vapomerwa mhosva yekutyora chikamu chemutemo rukunzi wakatyorwa nachingono navasikala. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze riri kuyambira vanhu munyika kuti kuchange kuine mamwe mafashamu emvura mumazuva mashoma anotevera, richikurudzira vanhu kuti vasaedze kuyambuka nzizi dzakazarisa. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwemitumbi yevanhu vaviri mushure mekunge motokari yavo yemhando yeIsuzu Twin Cab yaeredzwa nemvura murwizi rweGweru River mangwanani anhasi. Vamwe vanhu vana vanofungidzirwa kuti vanga vari mumotokari iyi havasati vawanikwa. Kubudiriro 5 muHarare, vanhu vakawanda vakafumaona dzimba dzavo dzaive pachitsuwa chemvura mushure mekunge kwanaye mvura yakawandisa munguva pfupi pfupi nhasi mangwanani zvakare. Midziyo yakawanda inonzi yaparadzwa. Vezvemamiriro ekunze vari kuyambirawo kuti kuchaita mafashamo kunzvimbo dzinoti Cholocho, Kanyemba, Muzarabani neSave Valley. Mutauriri wedare reHouse of Representatives muAmerica, amai Nancy Pelosi, vanoti vapa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence zuva rimwe chete chete rekuti vagare pasi nedare remakurukota kuti vamanikidze mutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vasiye basa. vaTrump vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga nekuda kupidigura hurumende mushure mekukundwa kwavakaitwa musarudzo dzavari kuramba kutambira. Amai Pelosi vanoti vaPence vakasatora matanho vachaita kuti dare reparamende reCongress ritange kuzeya nyaya iyi. VaTrump vari kutarisirwa havo kusiya basa musi wa20 apo mutungamiri wenyika mutsva vaJoe Biden vachatora mhiko. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaFrank Chatonda.
Zvichanetsa nokuti impeachment yaTrump ingadi yakaitwa kare. Munhu uyu haana kutanga nhasi. Saka izvi zvavari kuita ndezvokutoti vanoda kutsigidzira mitemo yavo kuti nyangwe Trump asisina zvake mazuva akawanda asara, asi zvangofanana nokuti munhu akaba kana kuti akauraya munhu iye achirwara oenda kuhospitari moregai rekutonga mhosva nekuti munhu arwara. Saka vari pamhanja mbiri dzinonetsa pakuti vatevedzere mutemo vari kuita, vari kuita chaizvo ndizvo zvinenge zvichidiwa. Asi chinhambo chatasvika izvi chinotokanganisa kuti zvino munhu wasara nemazuva 10 kuti asiye chigaro. Maakuteererana naye iku COVID iri kupisa, vanhu havana mari mabasa, vanhu vari kudzingwa, otoshaya kuti wobata pati imomo dzimba dzematongerwo enyika. Saka inyaya inonetsa chose, asi zvinoita Mike Pelosi handingambozvishori nokuti uyu munhu Trump zvaari kuita hazvindishamisi ende hazvisi kushamisa vazhinji nokuti ndo ari kuonesa kuti munhu akaita sei. Saka zvangosara kuti toona kuchawira matombo.
Tombotarisa iyo nyaya yekuti vaJoe Biden vari kutarisirwa kunge vachizogadzwa svondo rinouya, munoona pachizoita zvimhinga mpinyi here?
Hapana chimhinga mpinyi chichaitika nokuti hurumende nemasoja ese nemapurisa vakuziva manje kuti vanhu vanoda kuita mvongomvongo vakawanda ende vanoda kukonzera kuita zvinhu izvozvo zvisina mitemo, zvekuti dei vachiita zvavo mademonstration ekuno aya patinoti peaceful demonstration vaichendekwa zvavo kuita vari kusere kwenhandare inoitirwa kugadzirwa president kutsva. Asi ndofunga kuti nekuda kwezvakaitika nemusi wechitatu panenge pakagosha. Pakagozha sedoho wembishi. Saka handimbotooni kuti panenge pane chimwe chichanetsa zvichazofamba zvavo zvakanaka.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaFrank Chatonda vari parunhare kuSouth Carolina muno muAmerica naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dandemutande reFacebook ravhara peji inoshandiswa nemutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Museveni apo nyika iyi yatarisana nesarudzo dzemutungamiri wenyika. Facebook inoti peji iyi iri kushandiswa kuburisa manyepo uye kune mamwe ari kushandiswawo nehurumende kuita zvimwe chete zvapakuti avharwe. Mutauriri wehurumende anoti Facebook yave kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika izvo iri kuramba. Nyanzvi munyaya dzekutuhwina kana kuti madivers dzatanga kupinda mumvura kuti dzinotora matura emashoko anoratidza kufamba kwendege kana kuti black boxes kuti paongororwe kuti chii chakapa kuti ndege yeBoeing 727 idonhe kuIndonesia ichiuraya vanhu 62 muguta guru renyika iyi reJakarta ichangosimuka nezuro. Nyanzvi dzinoti nezuro dzainge dzatoziva nzvimbo chaiyo ine matura emashoko aya. Mitumbi yevanhu yatangawo kuburiswa munyanza yakawira ndege iyi. Nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira kuti patsvagwe nzira dzekuongorora utano hwepfungwa hwevanhu vanenge vabatwa nechirwere cheCOVID-19 sezvo vazhinji vavo vari kuratidza kushushikana nekudzamisa pfungwa zvakanyanyisa pavanenge vachirwara, izvo zvinozopa kuti vaite zvirwere zvepfungwa. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi yehutano hwezvirwere zvepfungwa Dr. David Mukwekwezeka vanoti vanosangana nevarapwi veCovid-19 vakawandisa avo vanenge vachiratidza kushushikana kwakanyanya nokuti vanhu havasi kunzwisisa chirwere ichi zvokuti patove nedambudziko rekusarurwa kunobva kuhama neshamwari.
Kuri kuti mamboita mukana wekusangana nemunhu anorwara nechirwere cheCovid-19 anonga aine shushikana kwakanyanya. Zvemunonga mechitaura zvinotanga kutomubata magamuchira anoita chirwere chacho. Ndozvimwe zviri kuita kuti vanhu vaterere zvataurwa nevana mazvikokota zveutano nekuti vabatanidza chirwere chacho nestigmatization.
Dr. Mukwekwezeka vanoti mitemo yakadzikwa yokuti vanhu vagare kumba senzira yokudzivirira kutapuriranwa kweCovid-19 iri kuvhiringidzawo mararamiro evanhu vagara vachitora mishonga yokurapa matenda epfungwa nokuti kuti havasi kukwanisa kufamba kuzvipatara kunopiwa mapiritsi avo.
Chimwezo chechipiri ndechekuti mitemo hurumende dzedu dzamanikizwa kuti ise pamusoro pedu kuti tione kuzvidzivirira kuti tisaone zvirwere izvi. Iri kuita kuti zvinetse kune vanhu vagara vari kurwara nezvirwere zvepfungwa kuti vawane rubatsiro rwagara vanofanira kunge vachiwana. Vakaita semapiritsi avo, vakaita sekuonekwa nana chiremba. Saka ipapo ndo pechipiri pezviri kudyidzana zviri kuita kuti zvinetse kuti COVID-19 isaramba ichidyidzana nemafungiro ari kuita vanhu.
Dr. Mukwekwezeka vanoti masoja emuviri anoteerera zvinenge zvichifungwa nemurapwi zvokuti munhu akazodzamisisa pfungwa dzake masoja emuviri anotozorwiswa zvokuti mishonga yaanopiwa haitozodairire muviri wake.
Pane rujidzano ruripo pakati pemasoja emuviri nemafungiro anoita munhu. Kana uine vachirunga tinoti positive outlook zvinoitawo kuti immune system yako isimbe. Kana uri uchingofunga zvinhu zvokuti ungogara uchingotya masoja emuviri anototererawo zvinonga zvichitaura pfungwa iyo.
Imwe nyanzvi yeutano inova zvakare gweta rinomirira nyaya dzakanangana nezveutano Dr. Masimba Mavhaza vanotiwo kugara kumba kuri kuiti kane pamusana pemitemo yakatarwa nenyika dzose kuri kuvhiringidzawo hutano hwepfungwa hwevanhu vazhinji.
Rimwe dambudziko rakonzerwa nechirwere chedziva mupengo rinosanganisa iye yatikati pachirungu mental health. Vanhu vanogara vari mumba vakazvivharira havasi kuenda kubasa havana mari. Vana baba vanenge vari kufunga kuti zvino ndichadyei manheru. Vamwe vari kufunga kuti basa racho richiriko here. Pamba pacho hapachisina kuwirirana. Saka pfungwa dzinotanga kupishingana. Kwaita chirwere chia, chirwere chepfungwa. Saka mukati menguva yechirwere chedziva mupengo kune vazhinji vakarwara nechirwere chepfungwa vari kutorapwa izvozvi.
Dr. Mavhaza vanoti kungogara pamba kunokokawo mamwe matenda anenge eshuga nehigh blood pressure uye vari kukurudzira vanhu kuti vaite mabasa anoita kuti vadikitire nguva dzose izvo zvinozoita kuti vagare vaine hutano hwakagwinya. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa vachishanda nesangano reZimbabwe National Association for Mental Health Dr. Ignatius Murambidzi vanoti kunyange hazvo vari kufara nedanho ratorwa nehurumende rekuti vanhu vagare kudzimba dzavo vanoti matenda epfungwa atove dambudziko guru munyika nokudaro panofanirwa kutsvagwa nzira dzokuti vanhu vane dambudziko iri vakurumidze kuwana rubatsiro. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode avo vakambowanikwa vaine COVID-19 mushure mekuongororwa gore rakapfuura vanoti zvakakosha kuti munhu wese aongororwe kuitira kuti chirwere chisapararira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kerim Dzamira.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCovid-19, kusungwa kwenhengo dzeMDC Alliance uye kurudziro yekuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vasiye basa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu makumi maviri nevana vofa nechirwere cheCovid-19 munyika nezuro zvasiya vanhu vafa kubva zvatanga kupararira kwechirwere ichi vadarika mazana mashanu. Hurumende inodzika mutemo unorambidza kufambiswa kwemitumbi kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19. Hurumende inoenderera mberi nekusunga vatungamiri webato rinopikisa MDC Alliance ichishandisa mutemo wakanzi unotyora bumbiro remutemo nedare repamusoro-soro. Mafashamu emvura okanganisa vakawanda munyika, vamwe vanhu vaviri vachifa mushure mekuyeredzwa nemvura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitimurai zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-11 zibandlela 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
As you are aware, when Hopo Chingono appeared for the first time in the Maxis Court on Saturday, the 9th of January.
Intatheli zindaba uHopo Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedlulileyo lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare wathi kasoze acele ukuhlawula isibambiso sebail ngoba ufuna ukulwisana lomthetho owasetshenziswa ukumbopha.
Lapha eMasouth izulu liyana kakhulu ngendlela elina ngalo songani kuloku mangala.
Izulu elina endaweni phose zonke zelizwe selidale umonakalo omkhulu kwezinye izigaba zelizwe, imifula isigcwele osekubangele ukuthathwa kwabantu ngamanzi. Uhulumende wethule isaziso sokuthi ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kuzamele bangcwatshwe lapho abafele khona, hathi ukuthi bayengcwatshelwa kwelinye idolobho loba emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende wethule isaziso sokuthi ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kuzamele bangcwatshwe lapho abafele khona, hathi ukuthi bayengcwatshelwa kwelinye idolobho loba emaphandleni lapho abadabuka khona. Lapho bengcwatshwa kuzamele ibhokisi lingavulwa njalo isidumbu asiseyi kuvunyelwa ukuyalala ngekhaya andubana umuntu abekwe. Abafela kwamanye amazwe bazavunyelwa ukulethwa ekhaya kuzongcwatshwa, kodwa kuzamele ingwalo zokubaletha zihlolisiswe kanzima andubana baphiwe imvumo yokwenza njalo. Lesi saziso siphuma ngesikhathi inani labatholakale bele coronavirus liqonga mihla ngemihla. Kunje izolo kuphela kufunyenwe abaphose bafike inkulungwane eyodwa 978 belegciwane le-coronavirus labulala abangamachumi amabili lane 24 ngelanga elilodwa kuphela. Sebezinkulungwane ezingamachumi adlula amabili lanye 21,477 asebehloliwe bafunyanwa belegciwane leli. Lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho nyakenye. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi lambili 12,582 labulala abangamakhulu edlula amahlanu 507. Kuzwekazi le-Afrika, i-COVID-19 ihlasele abantu abayizigidi edlula ezintathu 3.1 million yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 72,121. Intatheli zindaba uHopo Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo namhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare. Igqweta lakhe umnumzana Moses Nkomo uthi ukubotshwa kwakhe akukho emthethweni ngoba umthetho osetshenziswe kumbopha wakhitshwa lidale le-Constitutional Court. Uchingono wethule ugwalo lapho aveza khona ukuthi kaseyikudinga ukuphiwa ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso i-bail ngoba efuna ukulwisana lomthetho osetshenziswa ukumbopha. Uthi uzalinda lolu daba esestokisini luze luye emthethwandaba we-Constitutional Court. Okuningi sikuzweni kuNtatheli Zindaba yethu uMlondolozi Ndlovu.
Uchingono umise phambi kwemthethandaba wedale likamantshi ulazincube weHarare esethethwa icala lokuqamba amanga ngemva kokusabalalisa udaba losane olubika lwatshaya ngenduku lwafa lusemhlane kanina okuphiwa ngamapholisa ethi akula sehlakalo esinjalo. Igqwetha lakhe uMnumzana Moses Nkomo uthi baphikisana nalokhu ngoba kakula sizathu sokubotshwa kwakhe ngalolu daba.
As you are aware, when Hopo Chingono appeared for the first time the Maxis Court on Saturday, the 9th of January. The statement and application...
Uchingono emisa phambi wedale lomthetho ndaba ngomgqibelo. Sasingavumelananga lokubotshwa kwakhe ngoba wabotshwa ngomthetho ongekhoyo. Umthetho abamthonisa ngawo wakhishwa lidale le-Constitutional Court ngo-2014. Kawukho lomthetho yikho esikutshele idale.
And that's the argument that was presented before the court.
Umchuchisi unkosazana Nensi Chandakaona yena uphendule esithi umthetho lo wakhitshwa kusetshenziswa isisekelo sombuso esakudala hatshi esalotshwa ngo-2013 ngakho ke uthi kusemthethweni ukubotshwa kukaChingono. Kodwa uNkomo uthe imithetho yonke yakhitshwa phansi kwesisekelo sakudala kayisasebenzi kusisekelo esitsha esabekwa ngo-2013 esithi kumele uhulumende ame ukuhlukumeza abantu abamphikisayo ebesebenzisa imithetho yakudala. UNkomo uthe ukuhlukunyezwa kukaChingono kubonakala ngendlela aphethwe ngayo ejele lokufaka akwenziwa izankosi ezandleni lenyaweni yena engelacala elezinga laphezulu elingaba ingozi kwezomvikela welizwe loba ukubulala umuntu.
And who is not a D-class prisoner, we wouldn't want to get into
kala cala elikhulu azifuni ukukhuluma ngendlela abenza ngayo kodwa ngokubona kwami ukuthaba kakhulu kwalabo abasebenza emajini.
UNkomo ubeke isicelo phambi kukamantshi sokuba uChingono ehlukaniswe lezinye izibotshwa njalo aphiwe amanzi akhudumalayo ngoba ecathangela ukuba ingabe lo mkhuhlane we-COVID-19 ngemva kokuhlangana nababili abalalo mkhuhlane engakabotshwa. Idale lizaqhubeka ngodaba lukaChingono kusasa. Kuthi ummeli wezengeza West uMnumzana Job Sikhala othisa icala elifana likaChingono umise umthethwandaba ngumantshi uMnumzana Ngoni Nduna kodwa uyalilandula leli cala. Iqwetha lakhe uMnumzana Jeremiah Bham uthi uSikhala uhlukumezelwa ukuba waba lesibini sokufuna ukumela uChingono ngaphambilini kokubotshwa kwakhe ngolwesihlanu lweviki edluleyo.
Wanting to court with list complaints before the court relating to the impropriety.
Sitshele idale ukuba siyakhonona ngendlela abotshwe ngayo. Sibona angani uhlutshelwa ukuba ufuna ukumela uHope Chingono. Idale lithi lizazizisa ngodaba lolu
kusasa.
UChingono loSikhala babotshwe ngemva kokuloba enkundleni yokuxhumana eTwitter besola ukutshaywa ngenduku kosane olulenyanga ezithoba munwe munye yokuzalwa obelisemhlane kanina okubikwa kwenziwa ngelinye ipholisa. Kodwa isikhulumeni samapholisa uMnumzana Phonyathi wethule umbiko othi lumntwana akabulawanga uyaphila okwenza amapholisa acinise bopha uChingono loSikhala esithi balobe amanga. Kunjalo nje isikhulumeni seMDC Alliance uNkosazana Fatsai Mahere ulobe ekhasini lakhe leTwitter esaziza ngokubotshwa kwakhe namhlanje laye sethiswa icala elifana lababili laba. UMayeri ukhangele ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Izulu elina endaweni phose zonke zelizwe selidale umonakalo kwezinye indawo zelizwe. Kwezinye izigaba imifula isigcwele osekubangele ukuthathwa kwabantu ngamanzi. Kuthi emasimini ezinye izakhamizi sezikhala ngokuthi lingaqhubeka lisina kanje izulu kuza kuba lomonakalo ngoba izilimo sezitoda. lamuhla izindlu eziningi emizini yeNashville leRiverside eGweru zingene amanzi ngemva kokuna kwezulu elikhulu. Ezinye izakhamizi zithi kulakho ukuba lendlala lonyaka ngenxa yezulu eliningi kakhulu. Sixoxele sakhamuzi seBulilima esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solaninje Mnyama Moyo.
Lapha eMasouth izulu liyana kakhulu ngendlela elina ngalo songani kuloku mangathi sihlala sikhala nxa izulu ingeke kodwa ngase likhona futhi sesikhala engakutsho ukuthi leli zulu ngendlela ezengayo liyana kakhulu. Ngithe ngiyakhangela eline ngeFriday line ubusuku bonke kodwa liqale ngo-4 emini kwaze kwaba ngo-12 ebusuku. Izulu liyana, khuluma nje izulu futhi libe lisina kwezinye indawo. Izulu liyana, imifula igcwele, amachibi agcina kudala ngabo 79 ayegcwala amanzi ahlala agcwele kathesi imisenya isivuke phansi. Izulu liyana ukuthi ngalithwala abantu babe lokwesaba ukuthi hey selifikile. Ngikhuluma nje lelanga lakhona liyashisa liphakathi kwamayezi uzothi ilanga lezulu.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani khona okwenzakala akusoze kugcine kusenza ukuthi kube lendlala.
Babu Gandhi sibe sijabula sisithi njengobana izulu likhona sagijima salima and abantu balimile ngayo gajopolongo abantu bengelanto zokulima inkomo khona ziqala manje ukuthi zibe ngcono ukuthi zingalima kanti isikhathi sesihambile. Baba Gandhi abalamatrekta abo labo bazama ukulima. Baba Gandhi ubunzima esihlangana nabo yikuthi ilakule misenyeni amabele esekhona ngikhuluma ngenyawo uthi yesilima kulama lamabele lawo esinto okwenzakalayo uthi ase yelo umumbu khona laba limumba ngikhulume sokuyelo amanzi othe masimini kanje thina sesilesikhathi sagcina ukungena akungeneki ngoba umanzi kakhulu sokudoda. So silethemba lokuthi kona abagandi bazaba balutshwana abazathola ikakhulu laba abalima endaweni ezigcinileyo endaweni lapha okungela msenya khona. Babagandi indlala angeke ngisho ukuthi indlala asozi bekhona. Ngizwa abanye lokho bekhuluma bethi hayi lonyaka zacha amabele. Ngokubona kwami njalo njengomuntu owakhulele emakhaya esintwini lapho esasilima khona kudala abadala befuye kakhulu le kuzaba indlala ukuthiwa indlala ebilezulu ngokubana kungavela kutshe akusoze kwavuka tshaba sokuthile. Mina ngibona indlala enkulu kakhulu.
Umnumzana Solani nje Mnyama Moyo yisakhamuzi seBulilima. Siphinde saxoxa lo councilor weDede esigabeni seMathebeleland North umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe ukuthi umumo wezulu unjani kulesi sigaba.
Izulu liyana mnumzana okwamaqiniso suku zonke vele hayi liyathululeka izulu but indawo esikhona umhlabathi wangona ayisiwo lowana wokuthi singathi abantu bayakwanisa ukuthi bevune abantu abakwanisa ukuvuna yibo labana abafaka imiqulwa abasebenzisa ama-fertilizer umhlabathi lo ordinary umhlabathi lo uyayenza ukuthi kube le ndlala yezulu. So indlala ingakwanisa ukuthi ibe khona lezulu eliningi because izulu wangona liyana kakhulu ukuthi hayi okulinywe loku sokusiba yelo lo ngenxa yokuthi kuya kungela imikhuba kumbe even ama-fertilizer lawa babengasebenzisanga khonoko.
Ungasitshela manje ukuthi ngokubona kwakho akusoze kube le ndlala yini lona izulu likhona.
Ya abantu bathwele nzima kathesi lokuna kwezulu eliningi leli njengalapha lapho engihlala khona eDede lapho engikhansela khona izindlu zemthuya ziyawa lezulu eliningi leli abantu bathwele kanzi emaphandleni njengoba ngiyisakhamuzi lami emaphandleni khona ngale hayi ukuhlakula abasahlakuli sekuyenze okokusuphuna utshani because ukuhlakula akuhlakuleki. So yibo ubunzima obuhlangana labantu okwakathesi izakhamizi zesigaba lesi esesilewu lapho engiyisakhamuzi lami but in general what I can say ukuthi hayi izulu kubantu balungiselele ukulima hayi izulu eli-right ukuna because lenesi sikhathi izulu langona liyana but liyanika abantu i-chance ukuthi bangene emasimini because ilanga liyaphuma okwenza ukuthi khonaku kuyabe kusutshuniwe utshani kuyabe kusutshuniwe kusho ukuthi kuyabe kukhwanisa ukufa lazinhlanyelo zisala zijabula. So indlala yezulu ingcono kule ndlala yelanga yikho ingakutsho ngamafitshane.
Lo bekungukansela wedede esigabeni seMathebeleland North umnumzana Stanley Torima. Ibandla lamademokrasi ngapha kwele Melika likhangelelwe ukuthi kusasa liza kwethula ugwalo olujulileyo olo impeachment edale le House of Representatives olumimethe amacala okususa esihlalweni umongameli Donald Trump oyetheswa icala lokukhuthaza abalandeli bakhe ngeviki ephelileyo ukuba baphazamise ukubalwa kwama-electoral votes okhetho lukamongameli edale le-Congress. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza kuba ngokwesibili ukuba uTrump etheswe amacala okungalandeli ngemfanelo imithetho yelizwe leMelika. Unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela idale leHouse of Representatives ukhangelelwe ukuthi uzacela umsekeli kamongameli uMnumzana Mike Pence ukuthi asebenzise imithetho yelizwe iyokususa umongameli esikhundleni. Unkosikazi Pelosi uthi kungahlula ukuthi uPence asebenzise i-25th Amendment uza kwethula kusasa ugwalo lwe-impeachment edale le-House of Representatives. Lokhu kukhanya kusekelwa ngamalunga wonke ebandla lakhe labanye abakubandla lama-Republicans. Bafuna uTrump asuswe esikhundleni besithi wephula isisekelo sombuso welizwe ngokukhuthaza abasekeli bakhe ukuthi bangene ngenkani edale le-Congress e-Washington DC ngeviki ephelileyo. Kodwa kukhanya engani umnumzana Joseph Biden osanda kunqoba uTrump ukhetho lukamongameli kakusekeli lokhu esithi kuzaphazamisa ukulungisa okuhlupha abantu beMelika njengoba udaba lolu lulakho ukuthoniswa uTrump esephumule esikhundleni sikamongameli. Akucaci ukuba idale leSenate lizakwenzani ngodaba lolu njengoba likhangelelwe ukuba lizaqala umsebenzi mhlaka 20 zibandlela uTrump esuka esikhundleni. Olandela udaba lolu umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kweMelika uthi benza kahle abafuna ukujezisa uTrump.
Sephomvula ahanje yena ingqondo yakhe ukuthi ngangcono ma uthi ngiphume ngangcono ngidilize yonke into ngiphume ngidile yonke into, the whole house must come down, than ukuthi mina ngiphume nje ngiyi-one. Kodwa sizobona one by one ama-Republican senators lade lokhu emsupporta laleyo support uzoqala ukuyiluza.
Umnumzana Banda Moyo ohlala komnyama ebulili ma West uyakusekela lokhu.
Indoda le untamo olukhulu impela endlela bebusa ngayo. So osekusalele ukuthi sikukhangelele ukuthi njengoba konke afuna ukukwenza ngani kakuphumeleli. Sibone umbuso wase-America uTrump ephuma ngempela engasabulalisa abanye abantu bona abayi-4 kube baphelele khona abantu. Sibe sesibona futhi ke icala lelelezwe i-demonstration le ukuthi liyayezwa njani.
Umzana Hloniphane Moyo laye uyakusekela kakhulu okwenzakalayo.
UTrump wadliwa kahle okungekho ukuthi kukhona ukuqilwa nokudlelebezela kwabakhona. Sibe sikubona ngapha kithi e-Afrika manje kulusizi mase sikubona bekwenza lakhona lephesheya ukuthi angavumi ukuthi udliwe.
Umnumzana Alec Nyathi uthi kuyangisa okwenziwe nguTrump.
Kuyamangalisa okwenzeka e-America. Ilizwe lade sithembe ukuthi yilo elilonda idemokhrasi, asakwazi ke ukuthi idemokhrasi sezayibonela kuliphi ilizwe.
Kodwa umnumzana Mbongeni Ndlovu uyakusekela okwenziwa nguTrump.
Into eyenzakale e-America into e-right. Mina kangesona into e-right. UTrump naye ulwela lokho akulwelayo, ulwela ukubusa, ulwela isikhundla leso asesirojwa ngamademokrasi.
So labantu abambalwa asebebojiwe ngamapholisa besethiswa amacala okungena e-Congress okungekho emthethweni, ukutshontsha impahla etshiyeneyo, ukubulala amafasitele lokunye edale le-Senate lele House of Representatives lokwenza udlakela. Ngimele iStudio 7 ngise-Maryland nginguGibbs Dube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Kulive Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele coronavirus elizweni. Lokudedelwana kombuso waseMelika okulokhu kulokufuthelana. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abenhlanganiso yeMelika yaba kumdlalo wegolufu eyeProfessional Golfers Association of America sebequme ubudlelwane loMongameli Donald Trump osephume embusweni ngokuvotela ukuthi umncintiswano omkhulu owe 2022 PGA Championship ungasenzelwa enkundleni yakhe eyeBedminster esesigabeni seNew Jersey khonapha eMelika. UZulu waseUganda uyavota liviki ngolwesine kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Kulabantu abalishumi abancintisana lomongameli Yoweri Museveni osele minyaka edlula amashumi amathathu ezembusweni. Abalishumi laba bagoqela uBobby Wine, umculi olodumo osowangena kwezombusazwe okhanya elosekelo olukhulu elizweni lelo. ELeSouth Africa libikwa selibhekane lodubo olukhulu lokuqonga kwenani labantu asebehlolwa befunyanwa belicoronavirus. Kunje sebesedlula isigidi 1.2 million asebebanjwe belegciwane leli eselibulele abazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu 33,000.
Iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ezifakwe nguhulumende ngeviki edluleyo kulandela ukuqansa kwenani labantu asebetholakale belegciwane leli zikhanya zingalukhuni njengalezo ezafakwa ngomnyaka odluleyo ilizwe lilabantu abalutshwana ababegula. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu edolobheni lakobulawayo libikwa lingalandeli iziqondiso ezethulwa nguhulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngemva kokubonakala kwabantu abaningi enzikini yedolobho leli njalo liqonga inani labatholakala belegcikwane leli. Abalwela amalungelo kaZulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathi isimo esibi somnotho yiso esenza uZulu asukume ayezama ukudinga imali yokuziphilisa. Umnumzana Effort Ncube ongumqondisi we-National Consumer Rights Association inakhora uthi ungalandeli iziqondiso uzadala ukufa kwabaningi.
I-lockdown leka isezilethe inguquko ngokuba nanku ama-cases akhwela kodwa abantu kuziphatha kwabo kakulethi inguquko. Njalo layo i-lockdown kayila mfundiso egcweleyo igcwalisa amapholisa lama-roadblock kanti kudingakala ukuthi abantu bafundiswe ukuba bazwisise ingozi enkulu ukufa okukhulu okuphethwe yi-COVID-19. Kodwa ke nxa kuzavalwa nje kuvalwa izitolo kufakwa amapholisa kuthwala impopho lama-button stick kungela mfundiso akulalutho luzaphuma kulokho abantu bazasala besifa ngobunengi kulalokho esikubonileyo phambilini ama-cases esemalutshwane.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi akhona amalunga abo abanjwa ngamandla ukusebenza becatshisa.
Khona abantu abathengisayo, kusho ukuthi ngabantu ababethela amathuba labo ukuthi enxenye baphile, nxa bethole izikhadlana okuncane ukuthi bathengise. Enxenye basiloke sisagqugquzela uhulumeni ukuthi ngabe uyakhangela umthetho lwawo obekileyo ukuthi abantu basebenze kakhulu kwalama licenses lemkambo le evalelwe phakathi ngoba singadeployed nama market bailiffs abantu abangancedisa ukuvolunteer ukufundisa abantu ukuthi balandele izinqumo lezi silamandla ukuthi sikwenze khona njengenhlanhla ezimelela abantu abasebenzayo.
Unkosikazi Madade Ndlovu omunye wabaphila ngokuthengisa uthi iziqondiso zalumnyaka azilamehluko lezanyake enye.
I-lockdown i-lockdown akulaza ukuthi eya last year ibinjani ngoba mina ngisebenza ngili-cross-border trader. Abantu ngathi nje kwaba lama adjustment umuntu wakwazi ukuthi njengoba laphana sasichayiwe as ama-vendors khathesi sesingakwanisa ukuthengisela emayadini ngiyabona nje ukuthi abaningi abathengisa lokhu lalokhu bakwanisa nje ukuthi bathengise besemayadini, kungafanani la-last year ukuthi vele nje umuntu kwakuvele nje into yonke ithengcingcingcingcingci. Kodwa thina njengama-cross-border traders ngibona nje kuyafana. And okwazi siye kuwesi ngoba vele akulala cushion fund esiyiphronyisiweyo, imali sayithola kanye.
Umnumzana Bheki Impilo Moyo, omunye wabasakhulayo, uthi osekuqakathekile imali yokufumbathisa ukuthi bengabotshwa.
Manje abantu bazenzela umathanda noma umbani nje engenancwadi uyangena ethawuni eJohannesburg bhotela kungela business eqakathekileyo engabe nje bayilandile. Then lamapolisa la maye ukuthi akutholile emgwaqweni lapho, bona into abayiqakathekisa kakhulu okwamanje sokuyimali. Abasaqakathekisi umthetho we-lockdown eyiwona adofakiwe. Noma bengaze kubamba ungagqokanga kahle imaski, bona abakufunayo nje kuphela imali bakuyekele nje uzihambele.
Umnumzana Dala Ubuhle Sibanda oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi isandla somthetho asibonakali emalokitshini njengakumnyaka odluleyo.
Indlela okwenzakala ngakhona, abantu abayekethisa ngakhona imithetho ye-COVID iyesabisa kakhulu, ngoba kuba imikhuhlane isazoba mningi ngendlela abantu abayekethisa ngakhona. Siyacela ukubana amapholisa afike emalokitshini azame ukubana enforce indaba ye-lockdown ukwenzela ukuthi bekunanzelele ukubana lesi sifo siyabulala, njalo abantu kumele besithathe ngonanzelelo olukhulu kakhulu.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID likhuphuke okwamagama kuviki edluleyo, okube lelanga lapho okutholakale abantu abangaphezu kwenkulungwane i-1365 belegciwane leli ngosuku olulodwa kuphela. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, abaqeqeshi bomdlalo wenguqu asebe sebenzela amaqembu adlala ezigabeni ezingaphansi bathi uMangoye uselala eziko ngokumiswa kwemidlalo kungenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu lesiwu uMorris Mkhwiti uthi uyesabela ukuba lalonyaka abazabulawa indlala njengalokho kwenzakala enyakenye lapho umdlalo wenguqu ongazange udlalwe khona kweleZimbabwe.
Ibhola lavalwa, amakhochi aphila ngebra balemuli, kumele bethengele abantwana ukudla. Besicela nje obusinessmen labanye nje abangasinceda ukuthi bangasinceda ngamafudu hampers ngoba kunzima. Sesiphelelwe, besithembile ukuthi lonyaka kuzaba lomehluko. Ibhola lezavunyelwa, akusahambanga ngaleyo ndlela, asakwazi ukuthi senze njani njengabaqeqeshi bebhola.
Umkhwiti ubeseziphilisa ngokuthengisa okuthiyeneyo edolobheni lakoBulawayo manje kulezi nsuku akayenelisi ukwenza lokhu ngoba uZulu engavunyelwa ukuhambahamba santando. Kuyimizamo kahulumende ukwehlisa inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Ukungadlalwa kwemidlalo kusukela nyakenye kutsho ukuba umqeqeshi osakhulayo welaVeti Mabunda kuzamele alinde ukuze aqale ukuqeqesha kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ngemva kokuba engenise iqembu le-Quality Foods kulesi sigaba ekupheleni kuka-2019.
Zazithi amibe after 21 days sesibuyele ema-ground but umnyaka wonke wazi waphela and we were frustrated, but akwakungela nto esingakwenza, especially kwakule other things that we were supposed ukuzilungilungisa. Sitshaya ama-final touches njengeteam eyayiqala ukungena u-Division 1 but asakukwanisanga khonokhwana. So as a club we were frustrated, but ngathi ababe frustrated kakhulu ngabafana because basebezimisele ukuthi bezithengisa. Maybe kathi singathi wasikhuluma ukuthi maybe 1 or 2 or 3 players sebebonwe ngama-club amakhulu, but kwaba frustrated kakhulu. But ekugcineni okuqakathekileyo ukuthi singabuyele ground shotile. So sithemba ukuthi 2021 maybe government ingazivumeza ukuthi sibuyele emagroundini sedlala ezilongo sonke siyabe sisefu.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association izifa nyakenye ike yapha amaqembu izimali zokuwancedisa, kodwa leyo mali iphume kanye kuphela, njalo iningi lamaqembu likhale ngokuthi ibivele incane. Lo nyaka inhlanganiso yeZifa ibikhangelele ukuba amaqembu aqale ukuzilolonga ekuqaleni kukazibandlela, kodwa lezo nhlelo zinhlelo ziphazamiswe ukuphakama kwenani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 okudale ukuba uhulumende amise abantu uhamba-hamba santando elizweni. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Sengakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Intatheli zindaba elodumo uHopewell Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare. Siluqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.